Hurudziro yekubayiwa nhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 ini yakakosha uye inoramba ichipiwa nokuda kwokuti utachiona uhwa husati hwapera. Pasi rose totoona kuti kune dzimwe nyika kune dzimwe mhando dzeutachiona hweCOVID-19 hunenge huchitoonekwa uye hunenge huchibatwa muna vanhu vanenge vatatapura utachiona hweCOVID-19. Saka zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19.
Ko Dr. Maida, vaya vanenge vabayiwa nhomba asi vozobatwa nechirwere ichi zvinenge zvichifamba sei? Mungatsanangura here ipapo?
Nyangwe vakabatwa noutachiona uhwu, asi vanenge vatovana masoja emumuviri atinoti maantibodies anokwanisa kubatsira kurwisa utachiona ihwohwo kana hwapinda mumuviri, uye zvinoita kuti vasarwara nokuda kweutachiona ihwohwo kana kuva nemasymptoms anganyanya kuvabata zvingaita kuti vasvike pakurwara kana pakuda kutobatsirika vaiswa muchipatara kana kutofa nokuda kweutachiona ihwohwo.
Pane ongororo dziri kuitwawo nezvechirwere ichi dziri kuti kudii, sezvo tiri kuziva kuti chava nenguva chiripo chatodarika gore? Zvii zviri kubuda mutsvakurudzo idzi?
Chaona kuti vazhinji vanoongorora utano hwevanhu vabatwa neutachiona hweCOVID-19 nyangwe kunyika dzakasiyana siyana pasi rose, vanotoona kuti vaya vanenge vabayiwa nhomba vapiwa madhose akakwana, vanenge vava namasoja omuviri akawanda zvikuru mumuviri mavo anoita kuti vakwanise kudzivirira urwara nyangwe vachinge vabatwa noutachiona hweCOVID-19.
Zvakakosha sei izvozvo kumhuri yeZimbabwe?
Zvakakosha nyangwe munyika yekwedu yeZimbabwe nehurudziro dziri kungoitwa kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 uye vachipiwa madhosose akakwana, uye vachinzwisisa kuti kusvika tasvika paya patingati panonzi pahead immunity, pokuti vabayiwa nhomba yeCOVID-19 vawanda chose kudarika nyangwe vasina kubayiwa.
Kukwekwe kwakawanikwawo kamwe kamhando kechirwere cheCOVID-19 ikaka kana kuti imwe variant iri kuuraya vanhu kuIndia. Ndeipi imwe chenjedzo yamungada kupa vana veZimbabwe pari zvino, Dr. Maida?
Zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski, zvakakosha kuti vanhu varambe vachisanitaiza, zvakakosha kuti vanhu varambe vachigeza maoko avo nemvura ine sipo, zvakakosha kuti vanhu varambe vachiita yatinoti physical kana kuti social distancing, uye kuti vasangoungana pose pose zvisina tarisiro zvekuva neuwandu hunenge husingatarisirwi kana husina kutarwa.